This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro kurume 17, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zvitomo nhau dzedu dzanhasi.
Komiti yeparamende inoona nezvemabasa inoudzwa nezvedambudziko revashandi vekanzuro yechitungwiza.
Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC zvikuru pakati pemuronge wemisangano vaNelson Chamisa nemunyori mukuru webato vatendai Biti.
Zimbabwe inotora mukombe wetsiva weWorld Boxing Council Walter Wade title.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanoti vari kushushikana zvikuru kuti kanzuro iyi yave nemwedzi gumi nemumwe isingavatambirise mari dzavo dzemihoro, asi chibhadhara vakuru vakuru mukanzuro mari yakawandisa chose mwedzi wega wega. Izvi zvabuda mumusangano waitwa nekomiti yeparamende inoona nezvevashandi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitora zvichemo zvavo kukomiti yeparamende inoona nezvevashandi, sachigaro wevashandi vechitungwiza municipality vaEfraim Katsina vati kanzuru yave nechikwereti chemamiriyoni gumi chemari yemuhoro kuvashandi uye havana tarisiro yekuti mari iyi ichauya rini. Vati kanzuro iyi ine vashandi churu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu, asi vati pavanhu ava gumi nevasere vashandi vepamusoro avo vari kutambira mari dzavo mwedzi wega wega uye dzimwe nguva vanotambiriswa mari yemwedzi yavasati vashandira. Vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nevakuru vakuru vekanzuro iyi, zvikuru sei munyori wekanzuro iyi vaGeorge Makunde, avo vatiwo mari yavari kutambira yakasiyana neiyo yakanyorwa pagwaro ravo remihoro.
A case in point is payments made to the town clerk, Mr. George Makunde, in March 2013. From the bank statement from Metbank, Mr. Makunde was paid $6,500 in his ZB account, a number 41163865250. That was on the 22nd of March 2013. Yet his payslip for the same month indicates his salary was $4,084.25. And in January, Mr. Jim Makunde, the town clerk, his payslip also indicated $4,084.25, but at the bank you got $10,000.
Vatiwo chimwe chinoratidza kuti nyaya dzemari hadzisi kufambiswa zvakanaka muchitungwiza municipality ndechekuti mihoro yevashandi vepamusoro haichaitwa nemushandi anoita zvemari dzevashandi vese vekanzuro. Vati mari idzi dzave kufambiswa nemumwe mukuru anoona nezvevashandi mukanzuro iyi, kana kuti Human Resources Director Amai Mary Rashamira Mukonyora. Vaudzawo komiti iyi kuti vane umbo hunoratidza kuti mari hadzisi kufambiswa zvakanaka mukanzuro iyi. Vakasvitsawo kukomiti iyi magwaro ekumabhanga ayo vati anoburitsa pachena kuti mari dzaisafambiswa zvakanaka nekanzuro iyi. Vakatsina vati vakuru vekanzuro yavo havavatereri uye cheromeya wedhorobha iri vaPhilip Mutoti vakatovaudza kuti vanotaura manyepo. Vati vanovimba kuti komiti iyi ichavabatsira mukugadzirisa matambudziko avakatarisana nawo pamwe nekuti vakwanise kutambira mari dzavo dzemuhoro. Hatina kukwanisa kutaura navamakunde kana navamutoti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ongororo yakaitwa nebazi rezvemadhorobha nematunhu mukupera kwegore rapfuura yakaburitsa pachena kuti nyaya yekusabhadharwa kwevashandi ndiyo imwe yakakonzeresa kuti vashandi vekanzuro iyi vaite uori vachishanda nevamwe vanhu mukutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisina mvumo yekanzuro. Komiti iyi yakakurudzira kuti vashandi ava vabhadharwe kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo vasingaite zveuori. Zvichakadai, komisheni inoona nezvekupinzwa basa kwevatongi vedzimhosva pamwe nemashandiro avo yeJudicial Service Commission yatanga kutevedza bumbiro idzva remutemo iro rinosungira kuti ipewo veruzhinji mukana mukusarudzwa kwevatongi vematare. Muzviziviso zviri mumapepanhau, komisheni iyi iri kukurudzira veruzhinji kudoma vanhu vavanoda kuti vasarudzwe kuva vatongi vematare eSupreme Court neHigh Court. Komisheni iyi inoda kuwedzera vatongi vatatu mudare repamusoro uye vamwe vatongi vatatu zvekare mudare repamusoro-soro. Veruzhinji vakapiwa kusvika musi wa14 kubvumbi kudoma mazita emagweta avanoda kuti asarudzwe kuve vatongi vematare maviri aya. Sachigaro wekomiti yeparamende rinoona nezvemutemo muzvare Jesse Majome vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission yave kutevedza bumbiro idzva remutemo yenyika. Vakakurudzira veruzhinji kushandisa mukana wavapiwa vachivhura matare edzimhosva gore rino. Sachigaro weJudicial Service Commission vari mukuru wevatongi zvekare vaGodfrey Dlausiku vakati nyaya dziri kunonoka kutongwa kumatare epamusoro nekuda kwekushomeka kwevatongi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kunetsana pakati pevakuru vebato reMDCT kuri kuramba kuchenderera mberi kunyange hazvo vakuru vebato vari kuti pave nesungawirirano mubato iri. Vamwe vakuru vemubato vakaita semunyori mukuru webato vatendai biti, mutungamiri weboka revechidiki vaSolomon Madzore pamwe nemunyori mukuru wezvechidiki vaPromise Mukwananzi havasi kuenda kumisangano iri kuitwa nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Kubva zvatanga kunetsana uku, vatsvangirai vaita misangano kumabvuku kuGlenora B, kubudiriro, kuchitungwiza nekubulawayo. Asi vamwe vakuru vebato ava havasi kuendako. Hatina kukwanisa kubata vamwe vevasiri kuenda kumisangano ava, asi vabiti varamba kutaura neStudio 7 vachiti havasi kuda kutaura sezvo zvichizoisa peturu panyaya iri kubvira kare.
Panewo kunetsana kunonzi kwamuka pakati pavabiti nemunyori anoronga mabasa mubato iri vaNelson Chamisa. Vachamisa vanonzi vakamisa basa Sachigaro weManicaland vaJulius Magara Mombe uye mutauriri webato iri mudunhu iri vaPishai Muchauraya. Asi vabiti vanonzi vakabva vanyora tsamba vachiti zvakaitwa navachamisa hazvisi pamutemo sezvo zvisina kunge zvapiwa makomborero nebato. Izvi zvinonzi zvakaitikawo kumatebeland north uko hofisi yavachamisa inonzi yakamisa basa vamwe vakuru vebato mudunhu iri. Asi vabiti vanonzi vakanyora zvetsamba vachiti havatenderane nezviri kuitwa navachamisa. Vabiti varamba kutaura nezvenyaya iyi asi tabata vachamisa kuti tinzwe zvizere.
Pane kurarama kunoita vanhu mumusangano. Mhosva inenge yaparwa inofanira kuti inge ichiringwa kana kuongororwa maererano nekuti mhosva iyoyo inenge yaparwa zvakaita sei. Semusangano hatingaiti donga watonga muzinda wenyuchi. Semusangano hatingaiti diti mutipu rokuti wakanda wakanda chero paro vatinopedzera mhoro vachematenga nzuku kumusangano musangano ukaparara. Saka izvozvo tine mutemo watinawo isusu basa redu nderekuti mutemo ngautevedzerwe, bumbiro remutemo ngaritevedzerwe.
Asi katiri kunzwa kuti pane dzimwe tsamba dzakanyorwawo nemunyori mukuru webato vabiti vachiti zvainge zvaitwa nehofisi yenyu hazvisi pabumbiro remutemo webato.
Aiwa, havana kuti hazvisi pabumbiro remutemo rebato. Vaitongotsanangudza kuti vanofaranga vachinyora matsamba sezvo vari munyori. Inova nyaya yataataura nhasi tikati aha vabiti mutemo munokuonawo here? Vakati ndinoona zvechokwadi, mubumbiro remutemo munobvumidzwa kuti organizing secretary vange vachiita basa rao nemazvo kuona kuti kuma structures kune kuteerera nekuti donga watanga racho rakanyanya munopesera makita kunge chidhanga chidhanga kwakutungana kwembudza zvitaro panoda kuti musangano uve nemutemo vanhu vaterere murayiro wechinja vanhu vaterere murayiro unobva kubumbiro vanhu vaterere mabatiro anobvumidzwa mumusangano
asikava chamisa vamwari kuti mutemo webato mazuva anaya unenge uri kutarisa kuti wabuda mbamani
chokutanga vazulu hapana kuti wabuda mbamani nekuti imba ndeimwe chete inotungamirwa nababa vedu vamwe chete vasangirai saka kana wawanewo kuti ure imba yakati kuratidza kuti watorasika kunze kwemba zvino kana ukaita mavato woenda kunorara panze woti mumba hatiti isiri kuti mumba medu umwe anenge ari kune imwe kona neari kune imwe kona ngatitsvaire mumba zvakanaka tine runyararo ukada kutungidza denga remba kana kuvhindidza denga remba haiwa handiwo musangano chinonzi musangano kuvhumbamirana
munyori anoronga musangano wemdc tv Nelson Chamisa pari parunare muHarare tabatawo vamuchauraya kuti tinzwe zviri kuitika
pandakaenda kunational council meeting last week yomuso Friday kuti ndanga ndiri suspended until then handisa ndawana tsamba yacho
akati mambo omiswa kuva nhengo ndiani
ndi Nelson Chamisa
tiri kunzwawo kuti pane dzimwe tsamba dzakazonyorwa nemunyori mukuru webato vabiti vachitivo zvakaitwa izvi zvanga zviri pamutemo makapuwa here tsamba idzodzo
tsamba idzodzo takadziona dzakange dzichireva kuti zvanga zvakuitika zvedongotonga zvanga zvisiri pamutemo zvichienderana nebumbiro remutemo wepati yedu rinotaura kuti matsamba ese anobva kubato anofanira kufamba through the office of the secretary general kwete izvi kuti ona vana Chamisa vakungoti pavangozvifungira chero vari kuchechi chero vari kundare vakungonyora tsamba vachipa vanhu masuspension
mhosva yamuri kupomerwa ndei
mhosva yandiri kupomerwa handina kutombobvira ndainzwa kuti imhosva yei but mhosva yandinoziva iyi yakapomerwa provincial chairperson wedu vamagarangoma vanga vachinzi ivo pane fungidziro yekuti pane mhosva yavakapara but haina kunge yataurwa mutsamba yavakanyorerwa inini handina kunge ndaziviswa chikonzero kuti ndiri kunzi ndiri kuda kususpendwa pamusaka pemhosva ipi ndakatobvunza kuti zvikonzero zviripo here uye tipei magwaro anoratidza kuti ndakasuspendwa kusvika pari zvino havasati vandipa ndakatoenda kunational council ndikagara national council meeting tikagara futi provincial executive meeting musi wesaturday kuno kwamutare
hamuna kurambidzwa here kupinda musangano uyu
no handina vakatoti pandakange ndave kude kutaura ndo pandakazivi kunyaya iyi kuti handikwanisi kudibheta nekuti ndiri kufesa suspension saka ndo zvavakangotaura chete but semunhuwo ndiri kutarisa sekunge zvave kuitika mubato redu tave kuita zanification yepati taakubva pamafounding values ebato redu tave kutora tsika yezano pf yekuti anenge ataura ave kungozi tsvimbo mugodzi
mutauriri wemdc tikumanikalendi vapishai muchauraya avanonzi vakambomiswa basa ravo navachamisa vachitaura vari parunare kwamutare
kunyange hazvo mubato remdc team ine makakatanwa izvi hazvisi kumisa dzimwe nhengo dzamamwe mapato kupinda mubato iri nhengo huru dzemdc inotungamirwa navovoshme ncube vasiya vonga malandu ncube pamwe navaedward mukosi vanoti vakasiya mdc yavancube vachinobatana nemdc inotungamirwa navatsvangirai vaviri ava vakanga vari pamusangano wemdct wakaitwa mukupera kwesvondo asi mutauriri wemdc yavawelshman ncube vanhlanhla dube vaudza chris gande westudio 7 kuti vaviri ava ava vaimbove nhengo dzeparamende havachisiri nhengo dzebato ravo
ndinotenda chris izvozvo ndizvo zvinonzi nematuku chokwadi ndechokuti vamalandinyuve vakataura
pastudio 7 iyo inoi pavakasiya bato redu nemi munoziva kuti vakazvi ruzhinji rwese nyika yese kuti havachadi kusenza nepati yavanuve saka vakangoitawo munhu wezimbabwe ari kuita zvowo zvaanoita
mutauriri wemdc yavancube vanhlanhla dube vari parunare nachris gande westudio 7
asi vamalandu ncube vanoti vasiya bato iri vachinobatana navatsvangirai nokuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa zvinhu navancube
Guna wezimwe ndaka resigna muna October last year. Ndakafonela president weshimwe nube ndikamutaura kuti ha nenyaya ya Priscilla iyi takupesana. Ende atina kuva nenyaya kutaudzana owati asi ndambonzwa nhasi iye Nhlanhla Dube ndisikokupesen echitaura zvimwe zvinhu zvisina basa nebasa. From today onwards ndajoina MDCT, idecision yangu haizi decision ye MDC. I wasn't even a member of MDC, which is led by Welshman Nube. That one is clear. You can even phone Welshman Nube, he will tell you that. I resigned and I stayed for 6 months in this Sinakana. But
saka semunhu wanga ane chinzvimbo chiri pamusoro-soro kuna ana Welshman Nqube, uko kwamaenda muchawana here chinzvimbo?
Kana uchijoina party kana muri pastadi, hazina basa nenzvimbo. Zvakakosha ndezvokuti munoda here kusunungura vanhu veZimbabwe, ndizvo zvakakosha. Izvo zvenzvimbo dzine zvezvigaro hazina basa ne.
Avo vanga vari vasiyabonga Malandu Nqube vachitaura vari panonare na Chris Gandhi weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-101-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vati nyika yavo ichapa rubatsiro kuUkraine zvichitevera kuzvipatsanura kwaitwa neCrimea iyo yava kunobatana neRussia. VaObama vataura nhasi vari pamuzinda wavo weWhite House, uko vatsanangudza zvirango zvatemerwa vakuru vakuru vemuRussia neavo vari muUkraine. Vati hurumende yavo yakagadzirira kuwedzera zvirango izvi kana Russia yakawedzera zvairi kuita muCrimea. VaObama vati mutevedzeri wavo vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kuEurope kuti vanozeya zviri kuitika muCrimea nevatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. VaObama pachavo vachaenda kuEurope svondo rinouya. America yabata zvinhu zvinokosha zvevanhu gumi nemumwe vemuRussia vane chekuita nekukurudzira kuti Crimea ibve muUkraine kuitira kuti inobatana neRussia.
Hurumende yeMalaysia inoti urongwa hwekutsvaga ndege yakatsakatika huri kuenderera mberi kumatunhu ose ekuChamembe nekumaodzanyemba, uko kunofungidzirwa kuti ndiko kwayakaenda nako. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaIshmodin Hussein vanoti nyika 23 dziri muurongwa hwekutsvaga ndege iyi, kusanganisira mumvura pamwe nemunyika 11. Nzvimbo iri kutsvagwa ine mamiriyoni nemamiriyoni emakiromita. Zvikamu zviviri kubva muzvikamu zvitatu zvevanhu vaive mundege vaive 230 nevapfumbamwe zvizvarwa zvekuChina.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachachingamidza mumwe wavo uye vari mutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas pamabiko achaitirwa pamuzinda weWhite House, umo muchakurukurwa nhaurirano dzerunyararo dzambomiswa muMiddle East. Musangano uyu unoitwa pamberi pezuva rakawiriranwa ra29 kubvumbi rekuva nehwaro hwehurukuro dzerunyararo pakati peIsrael nePalestine. Nasi muWest Bank, zviuru nezviuru zvevanhu vemuPalestine zvafora migwagwa zvichitsigira rwendo rwava Abbas. Vanhu ava vanga vachifora vaine mireza uye vachiimba vachiti tinemi mutungamiri wedu wenyika.
Nengo dzeparamende dzechidzimai nhasi dzatanga chirongwa chikuongororwa gomarara rechibereko icho chaitwa pamahofisi eparamende. Chirongwa ichi chaitwa kwemazuva matatu. Nengo yeWomen's Parliamentary Caucus muzvare Pauline Mpariwa Gwanyanya vanoti paramende iri kushanda nesangano rePopulation Services International mukuita chirongwa ichi. Muzvare Mpariwa vanotiwo vachaziva kuti inhengo ngani dzeparamende dzakwanisa kupinda muchirongwa ichi nemusi wechitatu. Vanotiwo zviri kune nhengo dzeparamende dzapinda muchirongwa ichi kuti dzizivise veruzhinji mamiriro akaita utano hwadzo. Chinangwa chekuita izvi ndechekuti vanhukadzi vapote vachinovhenekwa kuitira kuti vazive kana vaine chirwere ichi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Mpariwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Chirongwa chatiri kuita chekuti vana ave vanozvipira kuti vatarisiswe nekuongororwa munyaya dzekuongororwa kwechirwere chemhuka yemuchibereko. Chirongwa chatakatanga tingatanga ndokutotandisa, asi kuti takatsvaga ukama kana kuzora ukama nevatinoti PSI vanoita zveutano neiyoyoongororo, havamirire ipapo kuti kana ukachiona nguva iri pedyo zvinobatsira kuti ukwanise kuronga, zvinobatsira kuti uwane kuti unorapika nemishonga upi, zvinobatsira zvakare kuti iwe semurarami weupenyu unenge waane tarisiro yakanaka. Uyezvo zvinopa kumbiso pakutya nekuita zviindi kuti munhu wakuziva kuti wakamira sei.
Nhasi vamwe vamiriri veparamende madzimai vawanikwa vachienda muchirongwa ichi. Imi muri kutarisira kuti mungakwanise kukwezva vamiriri veparamende vakawanda sei?
Tarisira mavhenasi kuti nekuti takanga taita workshop mashoko mairi apfuura, matakapiwa tsanangudzo nedzidziso nePSI ivava vachiuchidzana navo vari kuita zamanisheni irori, tikapanana chivimbiso mushure mekunge taongorora kuti zvakanakirei. Takaona munhukadzi woga woga akanga arimo mukutaura nemunhaurirano vachibvuma kuti ai tisinoda kuti tiuye kuzopiwa ongororo iyoyo nekuti vakanga vapiwa njere neruzivo. Chechipiri chatakaona ndechekuti mukati mevamwe vanhukadzi sananta inini pane zvangu vanhu vachigara vachichienda vatinoti well woman plus kwokuongororwa pagore regariga kumuenda uchinoongororwa kuti uonekwe kuti zvakamira sei kuitira kuti uzive mararamiro ako. Saka mune vamwe vanhu vanogara vachitoenda, asi takaona kuti ruzhinji rwacho rore vaya vakanga vasazive kuti zvinofamba sei. Asi vechitatu, ongororo yatakaita pakuratidza kwemaoko kuti chiudzei kuti anoda kuti vaende kunoongororwa, maMP vakapa kuti isu tiri vanhu vanogara kwakasiyana siyana, tiri vanhu vanogara vachingomhanya mhanya nekuti tinotungamirira vanhu vatino gara. Asi zvingadii kuti PSI iuye izoita kuongorora ikoko nekutarisa ikoko paparamendi panova ndopamba patinoshandira kana tauya tichibva kumacommunity kwatinoshandira. Tiri kuita zvikwata zvinoita 40-40 nekuti madzimai 324 kuparamendi parishi.
Munoona kuenda kunoongororwa uku kwaita vamiriri veparamende vechidzimai kuchabatsira sei?
Kuchagadzirisa nekuda kwokuti munhu akaziva raa yake kuti ndingati ndakuita gomarara remuromo wechibereko, pane kurapwa kunoitwa, pane unyanzvi hwaunoratidzwa kuti zvinofamba sei, unoratidzwa futi kwana chiremba kwokuenda. Zvinova zvinorerutsa kuti kana achinzi ari kutsvaga kwaspecialist kana kuti kunyanzvi, ava vanobva vakutsvagira nyanzvi yacho.
Avo vanga vari nhengo inomirira Mufakose Mparamende uye vari nhengo yeWomen's Parliamentary Caucus muzvare Pauline Mpariwa vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8:30 PM tiri kutarisa chirongwa chekuongororwa chirwere chegomarara repachibereko kuri kuitwa nhengo dzedare reparamende dzechidzimai.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1 202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Makadi vashamarari veStudio 7, ini ndinofara chose muchiona nekukunyorerai kudai. Zita ndinonzi Lazarus, ndinogara kupindura. Ndinokutendai nenhau dzamunotipa. Please rambai makabata mativi mana enyika yedu. Ndokumbirawo kuti mupote muchitizivisa nezvestarbright pane penyuro yedu. Ndatenda, chisarai.
Iyo itsamba yabva kumuteereri weStudio 7. Tine imwe text message yabva kuna mukoma Alfred Matsopotsi vari kuHonde Valley kwaMutasa kuManicaland. Munyora anoti, makadi magamba eStudio 7. Ndinokushuvira irombo rakanaka nenguva yakareba. Chinondifadza ndechokuti munotema musina divira makarerekera. Izvo zvinoratidzwa nekupa mativi ose nguva yekutaura pamhepo, izvo zvisingawanzoitika pane pfenyuro yemunyika yeZBC. Zvakare tinoyatsokunzwai zvakanaka kunyange tichigara kuno kumapeto enyika kuEastern Highlands. Mwari akupei mazuva akawanda. Ndatenda, ndini Alfred Mutsopotsi kuHonde Valley.
Tinotenda mukoma Lazarus namukoma Alfred Mutsopotsi nekutitumira zvamunoshuvira kunzwa paStudio 7 nepfenyuro yevanhu. Tinoti tsamba nematext messages ngazvirambe zvichiuya mazuva ose kuitira kuti tishandise nguva ino tichiverenga zvamunenge manyora pamwe nezvamunoda kunzwa pane penyuro yenyu. Vazhinji venyu vari kunyora vachirumbidza basa ratiri kuita. Tinotenda chose, asi tinodawo kunzwa zvirongwa zvenhau zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa paStudio 7. Tudze zvamunoda kunzwa nekuti nyorera pano paStudio 7.
Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe National Boxing and Wrestling Control Board rinoti riri kufara zvikuru nekukunda kwakaita chizvarwa cheZimbabwe Charles Manyuchi mumutambo wetsiwa World Boxing Council International Welterweight nemugovera mushure mekudonedza Patrice Alote wekuGhana muraundi yechisere. Munyori webhodhi iri vaGilbert Munetsi ava vaive kuLusaka kumutambo uyu vanoti kunyangazvo mutambo uyu wakatambirwa kuLusaka kuZambia, Manyuchi akawana rutsigiro rwakasimba kubva kuvanhu vangasvika zviuru zvitatu vakaenda kunoona tsiva iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mutambo uyu wakafamba zvakanaka chose zvisinei nekuti Charles Manyuchi akakuvara ruoko rwake pakati pemutambo uyu. Akazokuvara zvekare pamusoro pedzidzo apo akarohwa nemusoro nechikomana Alotei, asi akarwa semvumba kusvikira muraundi yechisere umo munove makazosarendwa naAlotei. Saka mukomana Charles Manyuchi uyu tinomutarisa segamba tarisa zvakabuda nemabudiro akaita mutambo iwoyu. Zvaakaita izvi zvekare zvinotipa manyukunyu kuisusu makuru sebazi rinotungamirira tsika munyika muno. Regai nditaure ndichiti chagara chiri chishuwo chedu kuti tiwane anotumidzira mureza wenyika pachidanho chepamusoro chakadai. Naizvozvo mukomana uyu anoda kutendwa zvekumberi mberi.
Vatsigiri vetsiva muZimbabwe vari kutambira sei kukunda kwakaita Manyuchi?
Tichangobva kumutambo wekuZambia uyu, naizvozvo hatisati taera taisa pachikero matambirwo anga akaitwa mutambo iwoyu. Asi ndinodavira kuti nekuuya kwaari kuita, ndinodavira kuti patave nekutambirwa kukuru, kutambirwa kwakakodzera, kutambirwa kunoita zvimwe zvikwata zvese zvemitambo zvinenge zvaenda kunomirira nyika kunze. So iyi tarisiro yedu isusu sebazi rinotungamirira tsiva munyika kuti patave nekutambirwa kwapamusorosoro kwaCharles Manyuchi paanodzoka kumusha muzuva ranhasi.
Tinonzwa kuti Manyuchi murwi ari kugara ari kunyika yeZambia, asi ari pasi pebhodhi renyu imimi. Muri kuzvifambisa sei?
Chikonzero chakaita kuti Manyuchi aenda kunotambira kuZambia ndechekuti akaonekwa unyanzvi hwake nekambani yekuinonzi Oriental Quality Boxing Promotions, wagutsikana nematambiro ake. Waka taurirana naye ndoku mupa yatinoti contract kana kuti kuwirana. Kuti vazenge vari ivo vanomubatsira nokushanda naye kwemakore matatu anotevera. Contract iyi yakanyoranwa pasi kupera kwegora 2011. Isu sebodhi atisipo kudzividza munhu kuti asatsage munhu anoita manaja wake zvakafanana nebhora chairo. Tine vatambi vekuZimbabwe vakaita sana Peter Ndlovu wemuri South Africa uko ana knowledge Musona. Vari kutamba bhora vari ikoko asi havana kurasa nyika yavo kwavanobva zvizvarwa zveZimbabwe. Naizvozvo isu tinotoda kuti titende vari kushanda namanyuchi kuZambia ikoko vachisimudzira tsiva yake kusvikira asvika paari ipapo.
Mungava neruzivo here kuti iye manyuchi acharwanani mumutambo wake uchatevera?
Munguva zhinji izvi zvinoitwa nesangano reWorld Boxing Council ndivo vanomutsvagira wekutamba naye mumutambo wake unotevera. Iye manyuchi tichitaura naye nezuro kuLusaka akataura iye kuti pari zvino chishuwo chake ndechekuti dai anga aonekwa ruoko